Meya weGutare Harare vaHerbert Gomba vanoti kanzuri yavo iri kuda kuti vagari vawedzere mari dzemitero nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Akanzuri haisi kukwanisa kuita basa rayo nekuda kwebhajeti rakadyiwa nestatutory instrument 142 nekupiswa kwakaitwa malocal authorities paRBZ support program ye1:1. Saka kanzuri haichatokwanisi zvachose nekuti iko zvinezvi ingabveni grade 9 kana zvichakena kuwater chemicals 3 million zvinoti up to 9 times 3 tichita $27 million RTGS.
Mashoko aya atsimirwawo nameya weguta rekwekwe amai Angeline Kasipo avo vatendawo kuti zvinhu zvaita midigari.
Zvatakaita takatarisa maspecific sectors like kumvura, I think takawedzera neabout 300% isisu tinoita yatinoti cost recovery kana tichicharja matarifu edu. Saka patakaita the original budget iya zvaitikostira about 80 cents kuti tiproduce 1 kiloliter yemvura. Iye zvino izvi as of now zviri kutikostira about $2.70.
Ngoma ndiyo kumasvingo. Ukomeya weguta iri vaCollins Maboke vati mabasa mazhinji anofanira kuitwa nekanzuru atomira nekuda kwekushaya mari.
Patai budget apanga tikaita budget for example kana diesel rari pa $2 in something per liter but now iko zvino raku $5.10 per liter which means pane kukwira kwavapo. Then tichizotaura zvinhu zvima mishonga yatinotenga mumu yekuti titrite mvura nezvimwe zvese izvi zvakabva zvakwira. Saka zvakazotifota kuti tiinge zvekusupplemental budget rakusaita last time tichikwidza ne 200%.
Mumwe kanzura wekuchitungwiza vatuma ifungai magadzire vativo kanzuri yavo yaremerwa nemutoro wekutadza kuwana mari.
Mari zvino tingareva nhema kuti inokwana. Tiri kuziva kuti mafuta every time ari kukwira mabhili ari kutonetsa kutakurika zvinhu zvese zveservice delivery zvakutonetsa kuita.
Ko vagari vari kuonawo sei nyaya yekuti mari iwedzerwe? Mukuru wechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMavela Sikumalo vanotipa maonero avo.
Tinobvumirana nepfungwa idzodzo dzekuti makanso aite masupplementary budget asiwo tine chikumbiro kwavari kuti pavanenge vaakuita supplementary budget iri ngavapindewo nemuvanhu nokutiwo kukwira kuri kuitawo mitengo yezvinhu ukuedzi mihoro yevanhu nemari dzavanowana maincomes haasi kukwira.
Mumwe mugari wekuchitungwiza vatendai Musimwa vativo zvinhu zvakaomera vagari vakawanda sezvo vasina mari dzakawanda dzavari kutambira.
Mari yavashandi ingaitangaita seo ngaitange yagadziriswawo kuti isu tikwanisa kuti painogadziriswa patogadziriswawo futi kukanzo kwacho.
Mutungamiri weHarare Residents Trust vaPrecious Chumba vati havatenderani zvachose nezvokuda kuitwa nekanzuri yavo kuti vabhadhare mari yakawanda.
Saka meya ngavarege kutitaurira nyaya yekuti mari yakachinja munhu wese anozviziva izvozvo. Ngavatiudze mazano anofambisa guta reHarare kuenda mberi ngezvipi zvinhu zvavachashandura ngezvipi zvinhu zvavamboita kuungedza kuunganidza mari pamaassets aripo. Auditor General's report yatibudisira pachena kuti City of Harare mabhusi ayo haana kubatana.
Mashoko aya atsinirwawo nava anoziva muguti varova mukuru wemasvingo Residents and Ratepayers Association.
Isu tinoona sekuti zvavanoda kuita izvo zvinenge zvisina kukodzera kuti vazviite panguva yatiri ino nokuti mushure umwe vakambozviita vakakwidza mari zvisina kutenderana nevagari tikangoona mari dzichiya dzakakwira asi hapana zvazvakabatsira panyaya yeservice delivery.
Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vaudza Studio 7 kuti vange vari mumusangano asi vakati vanenge vave nemhinduro pamibvunzo yedu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.